Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omusle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 25/2023. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizira muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votaura nezvenyaya yekuti bato ravo harina utungamiri hwakajeka. Senegal yove nyika yekutanga muAfrica kukunda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kuitirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Asi vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushungurudzwa kwevana vasati vabvazera vachiitiswa zvepabonde. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nemamwe masangano anoshanda kupedza mhirizhonga iyi vati zvinoshungurudza kuti mazuva 16 ari kucherechedzwa aya nyaya dzekushungurudzwa kwevana vasati vabvazera pabonde dziri kuwedzera. Vachitaura vari kuparamba pfungwe uko kwaparurwa kucherechedzwa kwemazuva aya, munyori mukuru mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati mhirizhonga inofanirwa kupera muDzimba.
Tiri tese mhuri yeZimbabwe ngatiishandei takabatana tichiindirira mberi tichiti pasi nemhirizhonga, pasi nekurodza vana vachiri vechidiki, pasi nekushungurudzana muDzimba.
Bazi ririnotiwo kushungurudzwa kwevana vadiki pamwe nemhirizhonga yemuDzimba kuri kuramba kuchienderera mberi, asi vachiti hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakazvipira kupedza dambudziko iri.
Number one mukuru wedu wenyika, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, vakasaina gwaro rekuti tinge tichipedza nyaya dzatiri kutaura idzi, nyaya dzemhirizhonga kuti ngadzipere muno muZimbabwe. Saka zvino iwewe neni tinosaririra sei kumashure?
Vachitaurawo nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti gender commission, amai Margaret Mukahana naSangarwe vati dambudziko remhirizhonga iri rakakomba munyika uye rinofanirwa kupedzwa.
Tiri kuona kuti vazhinji tikatarisa imindimo vatori venhau munenge muchingobuda zuva nezuva, hapana nhau dzinobuda pasina aidha munhu aurayiwa, mukadzi aurayiwa, kana kuti vana vaurayiwa. Saka gender based violence yakatonyanya kupararira munyika.
Komishini yazivisawo zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita yavaiongorora nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vasati vabvazera. Amai Mukahana navati zvinotevera ndozvezvimwe zvezvikonzero zvavati zviri kuita kuti vanasikana varoorwe vasati vabvazera.
Nyaya dzematsika nemagariro ekuti vana vanogona kuripiswa ngozi mwanasikana, uyezve zvemakereke izvi. Kune makereke anotendera kuti vana varodzwe vachiri vadiki.
Komishini yati iri kuongororawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kupomerwa mukuru wePhD Ministries vaWalter Magaya, uye inoti kune mamwe madzimai akatouya kuzomhanara. VaMagaya vari kuramba mhosva iyi. Sangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevatori venhau reGender and Media Connect ratiwo zvakakosha kuti apo vanhu vari kucherechedza mazuva aya varangarire kupedza mhirizhonga kuvatori venhau vechidzimai.
Zvokuti seGMC mhando nemhando ipi yemhirizhonga hatikurudzire kuti isanganikwe nevatori venhau vechikadzi nokuti ivowo vanoda kushandawo munzvimbo yakasununguka.
Hurumende ine vavariro yekuti panozosvika gore ra2030 inenge yapedza dambudziko rekuroorwa kuvanasikana vasati vabva zera. Mazuva aya anotanga kucherechedzwa nhasi kusvika musi wa10 Zvita. Dingindira regore rino riri kuti upenyu hwese hwakakosha, nekudaro dambudziko remhirizhonga rinofanirwa kupedzwa kana kuti All Lives Matter and Gender Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kuita sarudzo dzeutungamiri webato ravo vachiti pane vamwe vanhu vanogona kuzogumisira vapinda mubato mavo vachiita zvekusora nekuti riparare. Vanopikisana nepfungwa iyi vari kuti bato iri harikwanisi kukunda musarudzo pasina kugadzirisa nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, tabata vachamisa.
Vazulu, musaterera kune anopikisana nesu. Makazombotanga rini kuti Dynamos inopa mazano kuHighlanders kuti kana muda tichande zvakanaka gadzirisai uko. Tinoziva timu yedu, takarongeka. Vanhu vanoziva vatungamiri vavo. Asi tiri kuziva kuti machinda atinotamba nawaya anoda kutanga ativerenga kuti vatakamira sei kuti vagowana vaya vane chidikwa-dikwa kana chichanotidoromika chenzara ichi vanopeta nzara vakandirwe mari kana masese kana mahwenisi sehoyo kuti vagoredzwa. Tinozviziva zvese nekuti takatanga takachenjeka. Hatingarambi tichidzokorora zvatakamboitwa. Tinotambwa chisemusemu
sei muchidaro.
Tikuti kuseri kwakoni taane different approach nedifferent strategy. Isu takarongeka mukatarisa mawinhiro atakaita zvine mupindo mabyelection pa143 maward elections akaitwa tine 87 pa28 maMP akaitwa takanorova 90. Izvozvo hazviitwi neboka risina kurongeka, hazviitwi nehurumende isina kumirira kuti ipinde. Tipei mukana muone izvozvi patinonovhoterwa muchaona kuti nyika patinongonoisumudza kuti sarudzwa neZimbabwe. Vanotanga kunakidza nyika kukanganwa kuti mari chai chaiyo inotanga kuwanikwa maATM uko nekuti munoziva kuti mari inoterera mutungamiri anenge aripo. Kana pane maguruvhani nematoti inotiza. Pakaita munhu akarurama nemaoko asina namo inobva yawanikwa ichipinda muhomu yemunhu wese. Munhu wese anotanga kuva nemufaro. Rugare runofanira kutanga kuvamo, sununguko rwozara, guta ruzhinji yovamo. Vanhu voremekedzwa vodzokera panzvimbo. Tinotaura citizen at the center. Mugari ngave nesimba kuvatungamiri. Mutungamiri kama wakaringa nzira mombe yekuronzera kwete kudambura munyatso wakatarisa mugaba wotoda kutoita nyama asi musha wakatarisira kuda kumwa mukaka. Aiwa, kuda kupanyika mashoronga nekirimu.
Tichitarisawo vachamisa kuti kunyika dzekuchamhembe kwaAfrica kune vatungamiri vatsva vari kupinda. Takaona kuLesotho uko kwamakadaidzwa nekuZambia. Izvi zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe pari zvino pamberi pesarudzo idzi?
Uno maAfrica tadzikamini, musadhaki tadzikamini, ndoda kutaura pasi rose tadzikamini. Vanotiziva, vanotiremekedza, haiti nyore, chisioniki muzvodhe kuti kunoita vanenge vari muboka risiri muhurumende vachikokwa kuona kuti hurumende iri kuuya. Vanotarisa mbiro mbiro, vanoona kakuti apa kana kari kamhuru kachiri kukura ibhuru. Saka vanogara vaonawo kuti zvatinazvo zvatakatakura machiri ihurumende iri kuuya. Saka vanogara vada kudyidzana nesu. Handizvo zvimwe chete, kunana Ghana, kunana Zambia, kunana Malawi, kunana Kenya, kunana Angola. Tanga tine vanhu vaitoenda ikoko vachinookerawo masarudzo vatingati maobservers iri accredited iko muSoto kwamataura. Inyaya yekuti tine udzamu neuremu nokuonekwa zvechokwadi. Tine mazano atoda kupakurira Africa, atoda kupakurira SADC nokuti hatingorizi vatungamiri veZimbabwe chete. Isusu kwatiri kuSibyl movement, tavawo vatungamiri veAfrica ndosaka mchiona tiremekezwa nokukokwa ikoko zvichatibatsira nokuti kazhinji zhinji munoziziya kuti hakuna unogona kupedza yake kana kuitonga arega unotodawo vamwe vanokubatsira kuyananisa mutongi gava mainzai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Dare ramajastriti muHarare nhasi ratadza kutura mutongo waro pachikumbiro chemumiriri wezengeza West vaJob Scaler chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa izvo zvatsamwisa bato ravo Resistance Coalition for Change. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati havasi kukwanisa kutora mutongo wavo nhasi sezvo vati vatambira zvinyorwa zvevachuchisi venyaya iyi nhasi mangwanani. Kunyange hazvo vachuchisi vakanga vavimbisa dare kuti vachange vapindura zvavakasvitswa nemagweta avaSkala paipera zuva remusi wechitatu. Nokudaro muzvare miti vati vari kuda nguva yekumbozeya zvinyorwa zvemagweta ehurumende panyaya iyi vasati vatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya. Rimwe remagweta avaSkala vaFred Masarirevhu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Vati ivo vanongokwanisa kupa mutongo uyu musi wechipiri chisvondo rinouya.
Vatiwo vaSkala vakundikana kuuya kudare nhasi vachiti vakaneta zvikuru. Kunonoka kwaitwa nedare kutura mutongo uyu kwashorwa nemutauri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere avo vati hurumende iri kutsvaga nzira dzekuramba ichirwadzisa vaSkala.
ZANU-PF iri kuedza kushandisa matare kuti imbunyikidze mamembers edu anosanganisa Honorable Job Sikala na Felix Biri. Takaona musuno kuti Honorable Job Sikala vakanyimwa bail inova iyo kodzero inotarwa muconstitution kana kuti bumbiro remutemo. Tichiona zvakare kuti Felix Biri ari kunyimwa bail zvakare. Chatokona isusu pazuva ranhasi nyaya ya Honorable Job Sikala yanga ichifanirwa kutongwa asi vestate kana kuti vachuchisi vanonoka zvakare kuisa mapepa avo kumatare. Isusu tinokurudzira kuti mutemo ngautedzerwe sezvauri vakurumidze kutongwa vachibva kumba.
Hatinawo kwanisa kubata mutauri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vachafadzwa mugwadi vanotiwo nyaya dzekumatare hadzinei nebato ravo.
Mutemo wemuZimbabwe ndimaenzanise kana wabatwa nemhosva no amount of blackmailing yavari kuzama kuita kuti tikati kuda Job Sikala musungwa wezvematongerwo enyika ZANU PF ichati mubudisei kana kuti vekumakotsi vachati mubudisei. Zvinoitika kumakoti hazvinei nesu isu musangano weZANU PF hatiko kwazviri. Our courts are independent. Makotsi edu ndiwana maenzanisi.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 parunhare kuti hurumende haipindire mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Mutongi apfuudzira nyaya iyi mberi nhasi ndiye zvakare mutongi ari kunzi navaSkala ageze maoko ake pakutongwa kweimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nezuro mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakati Russia yakundikana kuti iodze moyo yevanhu venyika yavo vachiti mauto enyika iyi arikwanisa kumira semusambangwena mumativi mana ose achirwisana neRussia. Vati nyika yavo iri kugadzirira kurwisa Russia zvakasimba mune mamwe matunhu ayakapamba. Hondo pakati peRussia neUkraine yapinda mumwedzi wechipfumbamwe. Vanhu vemuUkraine vasina magetsi kana mvura zviri kubhombwa neRussia. Russia inonziwo iri kuendesa mauto akawanda kunzvimbo dzinoti Kherson, Kyivria, Bakhmut nedzimwe. Mutungamiri wenyika yeHonduras amai Xiomara Castro vanoti vadzika mutemo wechimbi-chimbi wakanangana nekurwisa vari kuita zvechigevenga vachipamba vanhu. Mapurisa audzwa kuti aone kuti adzika mitemo yekuchengetedza vanhu. vaimbova mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vakembo Mohadi vari mudunhu remashonaland west umo vari kuyambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa kunyanya Residents Coalition for Change musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Nunurai Jena we Studio 7 anotipanyaya inotevera.
Vamo hadzi avo vakasiya basa rekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekufumurwa kuti vaishandisa chinzvimbo chavo kuita zvepabonde nevakadzi vevanhu vakapeta nzendo dzavo dzesvondo rose mudunhu remashonaland west nezuro kusiya kobvu kukariba. Vanonzi vakayambira masabhuku kuti vasatsigire mapata anopikisa zvikuru sei bato reTriple C ravakati harichonge nyika ino. Mumwe sabhuku akapinda musangano wekwazvimba pamurombedzi anoda kuzivikanwa savambizi anoti vakashamiswa nekuya kwavamohadhi kwazvimba vachiti ndivo nhengo huru yekutanga yakavabvakachira kubva zvakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe pachigaro muna 2017. Vambizi vanoti shoko ravamohadhi rakanga riri rekuti ivo nevanhu vavo vavhotere bato rezanu PF uye kuti vasatsigire bato reTriple C.
Zvakabuda pachena kuti vamohadhi vaitsvaga rutsigiro vamunangagwa nezanu PF uye kuti tisabvumire bato reTriple C mudzvimbo dzedu.
Vambizi vanoti vamohadhi vakavimbisa kuti hurumende ichavandudza upenyu hwavo nekuvapa mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica.
Vakavimbisa kuchinja upenyu hwedu nekutirangarira nekutipa mari yemaallowances iri mumadhoras ekuAmerica.
Mumwe wesabhuku akapinda musangano wekuhurungwe pamagunje nechitatu asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vamohadhi vakavimbisa masabhuku kugadzirisa zvichemo zvavo zvose kusanganisira ravakati rekusapiwa ruremekedzo nemasachigaro ebato rezanu PF munzvimbo dzavo. Sabhuku uyu anoti pekupedzisira panga pachibuda nyaya yekupa rutsigiro rwemavhoti pasarudzo yegore rinouya kuna vamunangagwa uye nekugara vakangwarira bato reTriple C.
Nyaya yekumobhiraiza masabhuku aya kuti vapinde mune vanhu munyaya yemaerekedzo kuti hapana munhu anofanira kuvhotera maTriple C.
Hatina kunzwa kuna vamohadhi nezvenzendo dzavo sezvo vatori venhau vose vanga vasingabvumirwe pamusangano iyi asi mutauri webato rezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa kuti utungamiri hwebato husangane nevamiriri vevanhu vakasiyana-siyana. Asi pavakamboita misangano kumasvingo vamohadhi vakati vakaona kuti zanu PF haina rutsigiro kumasero nekudaro vakatora danho rekutsvaga rutsigiro kumasabhuku. Mugwaro rebato rezanu PF kunhengo dzaro rinoti vamohadhi vari kusangana neutungamiri hwemadistrict coordinating committees kana kuti DCC pamwe nemasabhuku nedonzo rekukudza musangano. Chimwe chiri kushamisa murwendo rwavamohadhi ndechekuti vari kuziviswa kumasabhuku semutevedzeri wemutungamiri wenyika zvekuti munyori mukuru mubazi rezvematunhu mudunhu vaJoseph Jaji vakazivisa padande mutande reWhatsApp kuti vamohadhi vachazeya nyaya dzine chekuita nerubatsiro rwezvekudya kana kuti drought relief, nyaya dzepfumvudza pamwe nemigwagwa, mabasa anoitwa nevashandi vehurumende. Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti kusangana kwevatungamiri vezvematongerwo enyika nemasabhuku hapana chakaipa asi kana vave kuvatyoresa mitemo kuti vaite zvematongerwo enyika ivo vachifanirwa kuve vatungamiri vevanhu vese zvinenge zvisiri pamutemo.
Chekutanga hazvisi pamutemo. Chechipiri zvisii zvedemokrasi kuti munhu wa vice president hongu vakati vakamubvisa bati toziva kuti vanomupa chiremera cha vice president ichocho saka kuti afambe akumanikidza ma traditional leaders kuti vange vachitora aside pane zvematongerwo enyika zvinotivhiringidza zvinotikanganidza.
Vanoongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zviri kuitwa navamohadhi kutotanga kubira sarudzo dzegore rinouya sezvo vari kumanikidza masabhuku kuti vave neruzivo pamavhotero achaita vanhu vavo.
Right, bumiro remutemo rinonyatsotsanangura kuti vatungamiri vedzinza repasichigare masabhuku nemadzishe abafane kwekunge vachitikira kana kuita basa rinofambirana nezvimatongo zvenyika.
Vamo hadzi vanonzi vakatoshandira matunhu makuru anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland Central nedonzo rimwe chete. Bumbiro remuchema haribvumidze madzishe nemasabhuku kuita zvematongerwo enyika. Mutungamiri wedare remadzishe Chief Fortune Charumbira vakatomboendeswa kumatare nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Runurai Jena.
Munawo dzedu dzemitambo, chikwata chiri pamusha cheKata chatarisana nekubuda mumakundano e2022 World Cup mushure mekurohwa 3-1 neSenegal nasi kumakwikwi eFIFA World Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata cheKata icho chiri pamusha chatarisana nekubuda makundano aya mushure mekurohwa 3-1 neMateranga Lions eSenegal mumutambo wavo wechipiri weGroup A. Senegal yamirirawo mutambo wayo wekugumisira neEcuador kuti izive kuti inoenderera mberi here nemakundano aya. Kunyange Kata ikakunda mumutambo wayo wekugumisira neNetherlands, inopedza ine mapoints matatu chete anove anokwanisa kuita mashoma kuti vabudirire mugungano iri. Kuti Kata ibude makwiku Netherlands inofarira kukunda Ecuador kana kuita mangange. Vanotevera nhabvu vanoti kukundwa kwechikwata cheKata kunoreva zvakawanda kusanganisira kudzikira kwemari inotengwa mbatya dzakapanana nedzinoshandiswa nechikwata chenyika cheKata ichi. Mutsigiri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti kubuda makwikwi kwechikwata cheKata kunoderedza uwandu hwevanhu vemukata vachange vachiuya kumitambo iyi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Materanga Lions eSenegal vachabudirira kubva mugungano iri mushure mekukunda kwavaita nasi.
Zvukatarisa Morocco, Morocco ine Croatia, ine Belgium, dzinozivikanwa zvikurusa pamutambo wenhabvu. Tikatarisa zvakaita Cameroon ine mugrupu rimwe chete neBrazil neSwitzerland. Tozotiwo Tunisia ine iri muchikwata neFrance neDenmark. Timu idzodzi dzadzina kumira zvakanaka. Ghana ine Portugal, ine Uruguay. Saka ndiri kuona dzimwe timu dzese dziri mumagrupu akaoma asi Senegal.
Asi kune mumwe mutsigiri wenhabvu vatina Shekwaramba vanofunga kuti mureza weAfrica uri mumaoko eTunisia kwete weSenegal.
Hai ndibvisara ndeitomhanya naro ndotunisia cherubvira pakutanga chero. Ndosvika kumagumo chaiwo kufainal ndendichitoriisira madhora iyayo.
Senegal iri kusangana neEcuador mumutambo wayo wekugumisira Kata ichitambawo neNetherlands. Nyika dzemuAfrica dziri kukata dzinoti Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco neGhana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Pamutambo uri kutambwa iko zvino Netherlands yakaita mangange 1-1 neEcuador kwatambwa maminutes makumi matanhatu nematatu 63 minutes. Vateereri muchirongwa chedu chelive talk chanhasi musakanganwi kuti tinenge tichizeya nyaya yemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Lindsay Mildred Munyikwa anozikanwa neri magitare rekuti chamangura chamangura ngura. Regai tinzwe nhoroondo yeupenyu hwake yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Nahurwa yandinayo
Unava yandina yo, nyaya yandina yo, jaya mundo zani.
Ndakatanga zvemagitare mugore ra 2014 andi songo yekutanga inonzwika ndizembera songo yandakarekodha paridium rakagadzirwa naPTK naDevils ainzi Choose Lamb Rhythm.
Vamwe venyu vana bururu madzisawira vamashamwari nevabereki neveukama vaiti kudii muchipinda mune zvemagitare?
Ya, kwandinobva kwandinoberekwa neveukama vanondisimbisa zvakanyanya, ungati ndiwo akatanga kuita mafanzi angu ekutanga. Sekuti vanhu vasina kumbobvira vandidhiskareja kusiya zvemagitare, asi vanzwa songu yangu yekutanga nemamwe masongo andaiva ndakuita, vanhu vakaramba vachindisimbisa kuti aiwa zvaune chipo nai ramba uchiimba.
Vanhu vari kuitambirawo sei music yenyu yamuri kurovai?
Tingati vanhu vari kutambira music yangu vakawandisa. Vanhu vakawanda vanofarira music yangu kuti music yangu haina zera. Haisipi music yekuti vakura vateerere, haina zera. Ende mafanzi angu akatowanda vanhu vechikoro, nekuti ndinemwe tepe music yandinoita yakati siyanei nevamwe. Odon Chimba Danzo challenges atinosangana nayo music industry semapfuma ati takatowandei, sekuti hatina kumbobvira takaenzaniswa nevarume. Even takaita vanafostasarimuna rakazara nevarume pasina vakadzi, sekuti tinotodawo kuita zvinoita varume. Ende tiri kutozviitawo, but matorerwo atinoitwa ane kakudzikisiwa kakati nyanyei. Ende kune kamwe kakuabusi kanoitwa mafimo artista.
Vanoda kutenga music, vanoda kukudaidzai kuzoimbirwawo hameno ikoko, imi munobatika kupi?
Vanoda kundibata vanondibata kunamba idzi 0774-699-658. Kana vachida kuuya kumasocial medias, Facebook page yangu iti Lindsay Chamangurangura, Instagram Lindsay Chamangurangura, TikTok Lindsay Chamangurangura, YouTube vanoda kusubscribe iti Lindsay Chamangurangura.
Kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi? Kamunoti akakanonditi pamoyo chipo chimbogarurova mbijana.
Ya, ririro ndoda kubuda naro riri kuti zviripo zvinosiyana, zvipo zvinosiyana siyana.
Agoti komoto gukurutuwe kusvika kwatiwe chimangurangura tumirande kaini pauzima kana pandinoka vanotozvisiva kuti wangu mwenje murima unofira zvedambe kana kufungidzira kwanda pachina mbeduwe pasango neanoyera beduwe kana ndisina kashambira imewo ukakora ndine tinda chiri pamoyo chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva tinosiyana siyana chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva tinosiyana siyana. Ndiro ndiro rimwe chete, donzo rangu ndiro rimwe chete, chinangwa changu ndicho chimwe chete, sarudzo ndakaita kamwe chete, basa rangu nderekufata nje, kune vaya vakasungikana vakare, kana mwoyo yakazamirwa imwere nyike, changu kungova kakurira zvichere. Chipo, chipo, oh, oh, kana kwatinobva, kana zvatinobva, tinosiyana, siyana, chipo.
Mange makateerera kuhurukuro yanga ichiitwa naIvanza Zininga weStudio 7 nemumwe muimbi wechidiki ari kusimukira Lindsay Mildred Munyikwa anga achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kusarudza utungamiri webato ravo vachiti rinogona kuzopindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha kulela indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuLwezi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ikho isoko esithe saphiwa isimu yalo nyaka. Unite Defusing to End Violence Against Women and Girls.
Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le-International Day for the Elimination of Violence Against Women, lona elisungula umkhankaso owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula.
Bayalisola abe-ZCT inyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe-value-added tax, lokuphendukisa umthelo owe-import duty, empahleni ezimqoka ezingena eZimbabwe ezifana lokudla zivela kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukunyezwa kwabesifazana ele International Day for the Elimination of Violence Against Women. Leli langa linanzwa ekuqaleni komkhankaso wokulimukisa uZulu ngohlupho lokuhlukumezana ezimulini owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence osungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women namhlanje uphela ngenyanga ezayo ekampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Lonyaka ilanga leli linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls. IZimbabwe inanza leli langa loba nje ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana kuhamba phambili emadolobheni lasemaphandleni inengi lisola umumo womnotho omimanzonzo ezombusazwe lenkolo eziphambana lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ubulawayo usungule ukunanza umkhankaso owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngomcimbi wabalingisi owenzelwe eNkulumane Hall besenza imidlalo yokulingisa ngokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana. Udokotela Godfrey Zwairo olwela amalungelo abesifazana labantwana uthi abezempilakahle bayamukela abantwana abaningi abadlwengulwayo bezokwelatshwa.
Nga ebuya siyase sibona ukuthi umntwana indaba ihambiswe esibhedlela khonapho kulamapolisa so that irekhodwe. Nga ukuthi umntwana uyabe ebanjiwe siyase sithi ahambe ku clinical psychologist esibhedlela empilo wakhona.
Unkosikazi Deborah Mukasa weBulawayo Vendors and Traders Association uthi omama lamantombazana bangafukameli udlakela.
Njengathi thina njengabomama sizwa ubuhlungu kakhulu njalo siyaxwayisa omama ukuthi bengathuli izindaba ezinjalo. Sinanzelela njalo lokuthi inkolo ziyachiyana.
Abemidlalo yokulingisa bakoBulawayo bananzeleli langa ngokulingisa ngemidlalo ehlukeneyo lokuhlabelela bethi kuqakathekile ukumelana nodlakela emulini. Omunye wabakade besemcimbini wanamuhla ngumqondiso wenhlanganiso yemidlalo yokulingisa eVictory Siyanqoba Trust umnumzana Desire Moyo.
Ilanga lalamhlanje ngelomhlaba wonke inkulumane yindawo ekhona esemhlabeni.
EZimbabwe Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka 2021 ngompandula kuze kube lonyaka ngonqwabakazi abafundi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 abemfundo yaphansi laphezulu bagcine bebanjwa ngamandla ukuchiya esikolo ngoba sebezibona bezithwele bengakuhlelanga njalo besesebancane. Ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Fathers Against Abuse iqhube ingxoxo enkundleni yokuxhumana e-Google Meet izolo kusihlwa lapho ingcwethi zamalungelo abantwana labenhlanganiso ezithiyeneyo ebezihlaziya udubo osolusabalele kwele Zimbabwe lokukhuphuka kwenani labantwana abadlwengulwa ngabemuli becina betholakala sebezithwele. Lokhu kungemva kokuphuma kwendaba zabantwana ababili abaleminyaka esishiyangalonye abatholakala bezithwele, omunye wabo ophuma esabelweni secholocho eningizimu yemaNdebeleni ubelethe umntwana oyinkazana kuyona le inyanga, kuthi omunye olokhu ezithwele utholakale eBindura enzikini yesabelo seMashonaland. Sixoxe lonkosikazi Sinqobizitha Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeBetter Man, omunye walabo ababephatheke kulingxoxo.
Okay, iBetter Man Foundation yona yaqala ukuthi isebenze kuma communities ngo 2018. Kodwa it had been a vision that had been bottled up for years before that. Nakho kuyikuthi after a realization yokuthi in community societies and world over there was a growing gap emntwaneni ongumfana ukuthi i-attention isuke yasesiba emntwaneni oyinkazana. Umfana wasangani uyakhohlakala. Ekukhohlakaleni komfana khona lokho, instead of ukuthi i-emancipation of the girl child ilethe i-peace ne-progress, igcine isikhoza i-conflict ekuthini akusela kuzwanana phakathi komale and female, emuntwini wesilisa lowesifazane, ngendaba zokuthi indlela i-emancipation yomuntu ongumama zokuncedisa komntwana oyinkazana akulethwanga ngendlela eya-include kumbe engathi eyamfaka umuntu wesilisa laye waba nengxenye to play in the field khonapho. So mina having worked with i-emancipation of umuntu ongumama ngathi empowerment of women prior to the formation of the Betterman Foundation, that's when enganzelela khona ukuthi lapha in i-reform yokuthi kuthiwa umuntu ongumama uhlukumezekile kaphathekanga ephathwa wesilisa inamagebs ichiye umuntu wesilisa from the conversation.
Lapha uthi owesilisa kumele laye aphatheke kungxoxwe naleyo yokuthi abantu abangomama babanja njani.
Kumele baphatheke ngokuthi kanti vele yena obamba umuntu ongumama ngezani anto nguye wesilisa okwayenza ukuthi umuntu ongumama acine ehlaba umkhosi ngoku-opreswa ngokuthi kanikwa amathuba alingana lawesilisa ngobani. Owesilisa ngoba yibo abahlala in the decision making corridor kufuna amandla ngokuthi bathathe imithetho. Ungananzelela ebantwini abayibo abayenza imithetho emazweni wonke nje jikelela abaningi bakhona abantu besa nasase sithi sesifuna ukuthi izinto ziguquke esifinde sesibachiya ngaphandle from the conversation and from the initiatives and the effort sesibafaka le eceleni ithen zakhe ezithingi zesitails kungani akusela into yakhona.
Unkosikazi Sinqobizitha Nyathi ngumqondisi wenhlanganiso yeBetterman esixoxelayo ekobulawayo. Isinqumo sesicelo sokuthi ummeli wezengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Skhala ahlawule imali yesibambiso e-bail kasisethulwanga. Ukuthethwa kwalesi sicelo kudluliselwe phambili kuvikezayo ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi. UMavis Gamos ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantshi utafazwa mithi wedlulisele phambili ukwahlulelwa kwalesi sicelo sikamnumzana Job Skhala esebail esithi uphuzile ukuthola impendulo zamagqwetha kahulumende. Okhulumela umndeni wakoSkhala njalo eligqwetha umnumzana Freddy Masarirevu
This was a bail application with respect to the charge of defeating or obstruction. The magistrate said
uMantshi uthe ngeke akwazi ukwethula isinqumo lamhla ngenxa yokuthi abachuchizi bafake impendulo esikhathi sesiphelile. Lezi mpendulo zifakwe izolo. Umthethandaba wazibona lamhla lezo mpendulo. Ngakho uthe ubungekho esimeni sokusinika isinqumo sebail kuleso sicelo.
uMasarirevu uchasisa njalo ngokuthi kungani engabanga khona uSikhala emthethandaba lamhla.
Honorable Skala himself did not attend court today. He was exhausted.
Umntu uSikhala yena akazange aye emthethandaba lamhlanje. Ube diniwe, ube siya emthethandaba kusukela ngomvulo. Ukhathele kakhulu.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaSikhala ele-TCC, uMnumzana Ostalos Gift Siziba, uthi baseselalo ithemba lokuba uzokhululwa lanxa besazimhlophe ukuthi abezanu-PF basebenzisa umthetho ukumkhahlameza.
Noma-ke silokuzwa ngeza lokungasukiseki ngendlela-ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha-ke amadala ngenxa yokubana-ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe ethi uhloniphane. So kufanele-ke siye phambili kakhulu ukulungisa indaba yokubana uHonorable Job Sikhala ethole-ke ukukhululeka kwakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungagwa uthi osekusenzakala kulabo abalombono owehlukile lokahulumende kufana xathu lalokho kwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu.
Ngesikhathi seRhodesia kwakulomthetho ethiwa yi-Law and Order Maintenance Act, wawubopha omgabe ama-nationalist labonkomo. Namhla sesithethe ilizwe sokulaminye imithetho njalo, yikho ukwenza kwebandla elibusayo ijwayele ukusebenzisa imithetho ukuthi labo abangazwisani labo bangayindawo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mututsa uthi umkhokeli wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi ekhuthaza ukuchiyana lomkhuba odlakela.
Uyasikhuthaza ukuthi nxa sisebenza sisenze zombusazwe akube yibuciki bengqondo lobuciki bezinto esizithembisayo esibusebenzisa ebantwini ukuze abantu besithande njengebandla kulokuthi sisebenzise udlame lodlakela.
uSikhala ubhekane namacala okuphazamisa ukusebenza kuhle komthetho kulandela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabasekeli ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosikazi Mo Blessing Ali, yena ocatshangelwa ukuba wabulawa ngabezanu-PF. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU isola uhulumende ngokukhweza umthelo we-value added tax kanye lokuphendukisa umthelo we-import duty obhadaliswa umuntu ongena eZimbabwe lempahla emqoka efana lokudla ekuthengwe kwamanye amazwe. Umthelo we-duty law wesulwa nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo esithi wenzela ukuba impilo yabantu ibe ngcono ngoba babethwele nzima ngentengo ephezulu yempahla elizweni. Kodwa izolo umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende usebuyisela umthelo lo ngoba intengo yezinto isizinzile. Wengeze wathi leli nyathelo lijonge njalo ukuthuthukisa amankampani eZimbabwe akade ethathelwa ibhizimusi ngabantu abathenga impahla ngaphandle kwelizwe. Umthelo we-VAT wona ukhwezwe usuka kuchumilane lengxenye ekhulwini waya kuchumilane hlanu ekhulwini. Sixoxe lonobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula ngokuthi phela umthelo lo uzadlulisela kulabo abathengayo. Abamabhizimisi bazaqhubekela phambili besiyathenga ngaphandle kwelizwe bekuletha ke elizweni ke becharge ke umthelo nalo obabebhadalile ke emaborder. Ama-manufacturers ethu bengakaze kwanise ke ukumanufacture okuchiphileyo okuthize okuningi esikufunayo besikuthola ngaphandle. Abantu abaningi kabala mali kade besizakala kakhulu ngentengo ebincwebeka Afrika ngokuthi bekutholakala ngaphandle kwamazwe kuza abanzima ke ekuphela umnyaka abantu bezama ke ukuthi bethabise imuli zabo bazahlangana lobunzima ngoba abakufunayo kuzaba ke kudula.
Ubaba uMthuli Ncube uthi intengo sezizinzile kanti injongo yakhe enkulu lapha ngeyokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe.
Ukuphakamisa amabhizimisi eZimbabwe ikuthi umuntu akweze esingathi i-aggregate demand. Kufanele ufake imali ezikhwameni zabantu. Abantu kabakwanise ukuba le mali phela ukuthi bekwanise ukuthenga. Yikho umabhizimisi weZimbabwe ke ezathuthuka. Asiboni ke kuyicebo elihle lokuthi okufunakalayo kutholakale kudula. Asiyo ndlela ke yokupromota ke amabhizimisi aphakathi kwelizwe. Nxa izizalwane ziza kwehluleka ke ukuthenga ke okwenziwayo phakathi kwelizwe kumbe ukumanufacturayo phakathi kwelizwe, akusoze ke kukhuphule ke umnotho welizwe, njalo asoze ke kukhuphule amabhizinisi. Ngoba phela abafanele bekhuphule umnotho welizwe kumbe amabhizinisi ethu ngabantu abaphakathi kwelizwe, kufanele bebe le power ke yokuthenga lokhu okuthengiswayo. Sibona ke ngani silocebo elikhaliphileyo kumbe elihle elokudulisela abantu ukuze abamabhizinisi bethole imali yeningi.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Bosnia Herzegovina laqhuba ukhetho ngomfumfu lonyaka. Waqhutshwa kahle ukukhankasela ukhetho lolu lokunye lungakenziwa. UChristian Schmidt owahlolisisa ukhetho lolu wethula impumela yalo kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations eye-UN Security Council wathi ezinye inhlangothi zikahulumende zavimba ukuba amanye amabandla asebenzise imali ekuqhubeni ukhetho lolu njalo lokuba abanye abantu bengaphatheki kukhetho. USchmidt wangenela kudaba lolu esenzela ukuba ukhetho lolu luqhutshwe ngemfanelo. Kwakungasoze kuqhutshwe ukhetho lolu ngemfanelo engangenelanga kudaba lolu. UJeffrey Delarantis, umcebisi kahulumende weMelika kuhlangothi lwezemvikela olwe-Security Council, uthi kuqakatheke kakhulu ukwenziwa nguSchmidt ngoba kumele inhlangothi zonke zikahulumende zikhululeke ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Uthi kumele zonke inhlangothi zikahulumende kule Bosnia Herzegovina zihlolisise udaba lolu olwavezwa njalo ngababehlolisisa ukhetho lolu abakunhlanganiso ezitshiyeneyo. Uphinde wathi bonke abantu abakhathazwe yimpumela yokhetho lolu kumele belandele indlela ezibekwe phansi yisisekelo sombuso welizwe ukuze konke okuhluphayo kulungiswe. Kuthi kungavunyelwana okumayelana lempumela yokhetho lolu kumele kuhlalwe phansi kubunjwe uhulumende omutsha ukuze ilizwe leli libuswe nguZulu. Ugcizelele esithi lokhu kuza kwenza ukuba kube lengqubekela phambili ngoba abantu bayabe sebezibusa. Elomelika lithi liyakusekela ukuba uSchmidt asebenzise okuthiwa ngama-bond powers ukwenzela ukuba kube lohulumende kwabantu kule Bosnia Herzegovina. UDelarantis uthi kwakuqakathekile kakhulu ukuba kusetshenziswe ama-bond powers ukuze kusebenze uhulumende njalo le-Federation Constitutional Court. Uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ukuzibusa kwabantu kwele Bosnia Herzegovina ukuze kube lenhlala kahle lokudlelana kwabantu abatshiyeneyo. UDelarantis uthi bazabambisana labantu ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo esikhathini esizayo, kulungiswe ezombusazwe njalo kuguqulwe umnotho ukuze kube lenhlala kahle.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Abalandeli.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lo mncintiswano lo ngokugcweleyo.
siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abasedoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bahalalisela iqembu lakwele Senegal ngokunqoba elikwenze eQatar nge-3-1 emdlalweni wesibaya sika Group A kumncintiswano wezizwe zomhlaba oweWorld Cup 2022 oqhutshelwa khona lekwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje ijoba iqembu leSenegal libe ngelakuqala kumaqembu amele izwekazi laseAfrika kumncintiswano weFIFA World Cup 2022 uthola imiklomelo emithathu. Umlandeli womdlalo wenguqu uStanislas Mbeke uthi impumelelo izakhuthaza kakhulu amanye amaqembu akule Afrika aphatheka kulomncintiswano.
Ukuthi ithemba likhona ukuthi iSenegal iwinile ukuthi singafaka amanye amatimu eAfrika izezwe amatimu anjengabo Ghana, amatimu lawa amanye adliweyo ukuthi labo bephakamiseni amasuphi ukuthi ukwanisa ukuthi beyenze njengayo ke iSenegal ukuthi bezame ukulwisa ukuthi labo befike kuma-final.
Umdlali weqembu leBosso 90 uzibuzise Mahlangu uthi impumelelo yomdlalo wanamhlanje imjabulise kakhulu njalo inhle kakhulu kuzwekazi lase-Afrika jikelele.
Lapha thina as Africans sijabulile into yenziwe iSenegal ukuthi iyenquba khona le Qatar. Sokufake amanye ama-African countries kupitch ukuthi hhayi bayashiyeka njani someze bepushe hadi. And the Senegal is the last one who is the state African country with a state 3 points or 4 points.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu uDonel Chiweshe uthi besekuvele sekusethusa ukudlala kwamazwe aseAfrika kulomncintiswano wezizwe zomhlaba.
Ya, mina ngithi Senegal yenze kuhle kakhulu. Good result. And the people who are in the team of Africa, the Pimes are cool, the Chama Yama team. Yeah, the song and that is peace and Avani. So, kind of like Africa, this is feeling.
He can bless Senegal, selling me from a Lemmy tattoo, and over Mobawalo Nam Sanjalo is in the winner's tattoo, and Galan and Emmy from a Louis Wasa Group A. Amanyama's way, I was the last of Africa, say Qatar, Wilmundsman, Matilona, Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco, Lake Ghana, Amata and Mama Billas are the winner's place. Ngalani ukuphelele kwemidlalo ezibaya yazadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emidlalweni yesibaya sikagroup odlalwe namhla iqembu le-Iran linqobele Wales ngeTukanya balutshwane abakade bekhangelelela impumela njengoba iqembu le-Wales linabadlali abaloduma abafana lo-Gareth Bale kanye lo-Aaron Ramsey. Ikanti le-Iran lona libhaxabulwe nge-6-2 ngele-England emdlalweni walo wokuqala. Iqembu le-Ngilandi lona elikhangelelwe ukulwisa okuzwayo ukuthola inkezo ye-FIFA World Cup 2022 lidlala le qembu elimele Melika namhlanje ntambama. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo okholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi yena ecula ekoBulawayo. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Sabele,
ayibongi intombazana esakhulayo njalo ikhuliswe ngabazali abakholwa ukukholo lwesiKristu ezalelwa ngobulawayo asizweni imbali yakhe
empile eWaterford ngafunda eWaterford Primary School ngaya eTenzin Hlabangane High School for my A level and O level. I was born in 1999, 29 September.
Umatawo uthandeza umculo semncane njalo esebenzisana labanye usecindezele amadlalade athize.
Ngilama albums angu 3 in my name, lama singles angu 4, lapho engicule khona lo Ronald Stone, ubaba Mayembere owase eHarare, Donesh, labanye nje abaculi balapha kobulawayo abahlanganisela uMasti. Kunomuntu okhule engathandi into zokuhlabela kodwa umamami nobaba ethi maye buye busuku ephuzile angivukisa athi kuzohlabela. Lo mama laye angiforce ukuthi ngicile church so ngaqala ukuhlabela ngingu grade 1 ngayijoyina I presidentship ye church ngingu grade 5
Njengabanengi ubomi kukhona abamthintayo ukuthi laye angene emculweni.
Deborah, lo Rebecca Malope, yiba abantu abangenza ngathandi music kakhulu. Yeah. Ngasazocabanga ukuhlabela ngemva kokuthengisa yona babantu. I-album yami yayenziwa eVelocity, yayenziwa yokuqala yenziwa nguJudge Percy lo Face, esibili yenziwa nguPMC, and then esithathu lamanye amasingle enziwe ayenziwe eRock Up Studios nguNashby.
Ubongi ngaphandle kokucula wenza kuningi ekhuluma ngezinto eziphathelene lozulu ukuthi zingalungisiswa njani ekwenza emakhasini okuzilibazisa awe internet social media kulapho atholakala khona.
Ngitholakala on IG, Instagram as Ubongi Bendebele Princess, on Twitter Bongi Bongi, on Facebook Bongi Nkosi Bongi Sibanda, or abafuna ukuhlanganela lami bangangithola on +263 713 654 704. The YouTube channel yetu okule TV show yetu okuthiwa Top Deck with Bongi ngayele magazine okuthiwa YouTube Season magazine.
Besi kwethiselo wasibonga Nkosi Sibanda Ubongi kushelo hoza hoza Friday mpela sonto lithukela kini lonke igama lamu Ezra Chisa Sibanda.
Ezra Chisa Sibanda lapho bexoxa lo Sibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi ngubongi. Ku live talk namhla sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokulimukisa uzulu ngodubo lokuhlukumezana ezimulini we 16 days of activism against gender based violence. Singakehlukani izihlobo sithi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba unanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women, lona elisungula umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence.
bayalisola abeze ethi inyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe value added tax lokuphendukisa umthelo owe import duty empahleni ezimqoka ezingena elizweni. Kuleviki kuhlelo Woza Friday besilomculi wengoma zomdumo okholo uSibonga Inkosi Sibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.